Nyaya yekudoma kwa vachiwenga kuita vice president vachizovaita minister we health. Hachisi nchatanga kuitika pana vachiwenga. Vanhu vanoziva kuti ivo president vamunangagwa. Pavanga vari vice president wa president Mugabe. Vanga vari zve minister of justice. Saka izviri kuitika kuna vachiwenga ndo zvakamboita kuna vamunangagwa pavanga vari vice president. Saka nyaya iyoyo takatomboendesa kudare. NCA neni Love Mo Maduku takatora nyaya iyi tikaendesa kudare reguru reconstitutional court muna 2014. Nyaya yacho ikazonzwika muna 2015.
Dare rakati kudii nenyaya iyi?
Dare reconstitutional court richitungamirirwa vachief justice vamadava, ipapo vanga vari deputy chief justice, vakati aiwa zviri pamutemo izvozvo nekuti section 103 ye constitution inoti iyo munhu ari vice president haafani kuona chimwe chigaro, inofanira kuverengwa tichitarisa zve section 99 inoti iye mutungamiriri wenyika anokwanisa kuti kuna mutevedzeri wake amupe simba rekutarisa rimwe bazi rehurumende, ministry kana department. Saka ndichipindura mubvunzo iwowo, tinongoti sekutaurwa kwakaita neconstitutional court muna 2015 panyaya yeNCA versus vaMugabe, vanenge vachiti seconstitutional court zviri pamutemo.
Saka vachiwenga vachatora here imwe mhiko yekuti vaite gurukota rezveutano zvakare?
Havachatori imwe mhiko. Mhiko yavakatora savice president ndiyo inongoshanda kubasa rese reuminista. Ndo zvakataurwa nedare guru reconstitutional court kuti vice president vakapiwa masimba ekuti vaite ivo minister weimwe ministry, havatori imwe mhiko. Vanenge vachishanda pasi pesection 99 yeconstitution.
Saka tinenge takuvadaidza sei hapa?
Chinongodiwa hapa chete ndechekuti pamutemo chaiwo, munhu yanenge asinganzwi minister anenge ari vice president vari ivo vari kurana ministry yavanenge vapiwa. Mukutaura hedu tirokwanisa kuvati minister. Constitution hairambidzi kuti munhu akangodaidzwa nezita rezvaadaidzwa nazvo, as long as pakunyorwa pasi pakanyorwa kunzi iye ndiye vice president ari responsible. Saka taakuenda muma acts ehurumende aya anenge achinzi act inoda minister wehealth. Mutemo wacho unobvumidza kuti paact iyoyo ipiwe umwe munhu asiri minister kuti aite responsible.